ndingangoti munyika muno mune kutarisira kupinda kwaTrump mutungamiri kana mutongi weAmerica musi wa20 January. Vanopikisana navaTrump vakaona kuti vaTrump vanhu munhu anga asina sarudzano yakanaka, munhu akabata-bata mune zvinhu zvakawanda, angane nyaya dziri pamatare dzakawanda. Vanhu vakadaro havasi kufara. Kunewo vanga vari muCongress, kunewo vanga vari mujudiciary vakambopinza vaTrump mumatare. Tiri kunzwa zvichitaura kunzi ivo vari kuitawo kutya, nekuti vari kutyira kuti pamwe waTrump vane inonzi list yavo yevanhu vavachada kuzoendera pavachapinda muutongi.
Saka kuDemocratic Party morari wakadii?
Saka pane kauncertainty kakufungirana kuti vachatonga zvakaita sei. Ini ndichitarisira hangu maonero angu, ndinoona kuti kupinda kwaTrump kune kakuzadzikisa karipo, kunyanya-nyanya kune vanhu vanoafarira.
Zvavaivimbisa zvose zviya mukutsvaka rutsigiro, munoona vachizvizadzisa here?
Hatizivi kuti vachazvikwanisa here, nekuti nyika ino inyika ine mutemo. Ndikakupai mufananidzo waTrump wakambopromisa kuti vachadzoserazve nyaya dzemabirthright issue. Asi iyi nyaya haisi nyaya iri inongoitwa naTrump yega. Inofanira kuenda kuCongress, inofanira kuenda kuSenate, nekuti zvinenge zvakuinvolva kuchinja kweconstitution yeAmerica. Sangwe nyangwe zvazvo vakapromisa, handioni kuti zvinhu zvavachakwanisa kuti vazonyatsokuita muutongi hwavo. Tikatarisa nyaya yematarifu, iyo nyaya yekuti hurumende inowedzera mari kumakambani anenge achiunza zvinhu munyika yeAmerica, zvakaita semota, hembe, vatovada kuita matarifu kunana China, kunana Mexico. Tida kuonawo kuti vachazviita sei musi wekutanga musi wa20, because ndo maexecutive orders anogona kuitwa nemutungamiri wenyika zuva rekutanga kwake.